Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Monday, June the 18th, 2018. I'm Tungamili Nkomo.
And I am Tanonoka Wande.
Tonight, we are talking about the release of the voters' roll to contesting parties and observers by the Zimbabwe Electoral Commission today.
If you want to be part of our discussion, please send us a WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318, and we will call you right back. You can also call us directly on 001-202-619-2077.
We are streaming live on Facebook at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona.
The Zimbabwe Electoral Commission finally released the voters' roll to candidates and observers today. ZEC had been taking fire from political parties since last week after failing to provide them with the register before the sitting of the nomination court. Now the process of analyzing the voters' roll for any irregularities begins. But whatever anomalies are found, ZEC says the voters' roll will not be revised before the elections.
That means the soft copy released today is the final register. Some parties had complained earlier in the day about not getting the voters' roll, although the British Embassy in Zimbabwe had tweeted that it had secured a copy. The situation cleared as the day unfolded, with many candidates and groups such as the Zimbabwe Election Support Network, or ZESNI, and the Election Resource Center also announcing that they had managed to get copies. That's our discussion today. Many people, Mr. Wande, are really suspicious of ZEC. I remember even the Afrobarometer survey.
Mm-hmm.
Many people have no confidence whatsoever in ZEC. And really, their failure to release the voters' roll before the nomination court week, it did a lot of damage.
There was a lot of talk about it. I just don't understand why ZEC did not move fast enough to quell down all the complaints that were coming. And if you look also another issue that emerged from this fiasco, I call it a fiasco because it wasn't necessary in the first place, is the number of court cases surrounding the way the preparations for the elections is going on. It's a record number of court cases against ZEC, or either, you know, the commissioners or the ZEC as a commission itself. So, you know, it's something that could have been handled prior to the elections, but now time is running out.
And the law is very clear. The electoral law, section 21, subsection 4, here's what it says about the provision of the voters' roll to contesting candidates. Within a reasonable period of time after the calling of an election, the commission shall provide on payment of the prescribed fee to every political party that intends to contest the election, and to any accredited observer who requests it, one copy of every voter's roll to be used in the election, either in printed or in electronic form, as the party or observer may request. I emphasized the word intends because that means it's before nomination court. ZEC should have provided, you know, candidates with copies of the register before nomination court.
They are still arguing about it. There are a couple of organizations who have taken ZEC to court, you know, trying to force them to release their prior copies so that they can look at both and see where the amendments took place or where they didn't take place. All this is so unnecessary, but this is the kind of situation we have. But Mr. Nkomo, the other striking factor here is that now that they have released the voters roll, there is nothing that anybody can do, even if they find some mistakes in there, which is very, very unfortunate.
The die is cast. Lichana njani slobe standegayo, abasanda samugela si kuhlelo live talk. Namhlanje sikhuluma ngokwethula kohlelo goluhlu lwe-voters roll, ugwalo olulamabizo abantu abaza vota kukhetho oluzayo. Ize yalwethula lolu gwalo lamhlanje iZEC ngemva kokuchothozwa ngabantu abaningi abancintisayo labazimeleyo last week lizakhumbula ukubana kwakule nomination court. iZEC yayimele iphe abantu i-voters roll bengakayihlala emthethweni labo we-nomination court, kodwa behluleka. Lamhlanje kungelani baze bayethula leyo voters roll, abamabandla eTNA labenhlanganiso ezizimeleyo lezigodlo zamanye amazwe esezimbabwe esebenza ezimbabwe sezilawo. Osokulandela sebezayihlaziya ke i-voters roll yena le bebona ukuthi akula yini i-duplication yamabizo, akula yini okunye okuphanjanisiweyo okungangokuthi ngiphumzekeliso. Uhlala emagwegwe khonapho lapho ohlala khona kumbe kuse-Country Park, la uyakwanisa ukukhangela laphana ukuthi ha imbone lapha i-adresi yami, akula yini omunye umuntu owabhalisa phansi kwe-adresi yami ongahlali khonapha engamaziyo. Iyo iprocessi ke siza landelwa. Kubonakale ukuthi luluhlu oluqoqekileyo luchenile kumbe kukhona okuchaya amanzi. Kodwa okudanisayo ukuthi iZEC ithi lanxa kungaze kutholakale ukuthi kukhona okwaphanjaniswayo, akusela lutho olungenziwa, kayisoze itshintshwe i-voters roll. Ndiyo nyaya tri kukurukura nezvona siva wande.
Inyaya hombe zvikuru, nekuti ine chokuita nevanhu neveruzhinji uyezve nenzira yatiri kugadzirira sarudzo yedu iri kuuya iyi. Voters roll yazobudiswa nhasi ikapiwa vanhu havasati vapedza vari kuti vari kugadzirira kuti vagoprinta vagodini vagopa vanhu. Asi zvazoitika mushure menguva yakareba vanhu vachigununa vachitaridza kutsutsumwa nenyaya yebasa ranga richiitwa neZEC, vachiti ZEC haisi kuita basa rayo nemazvo, vari kukanda zvibinga mupinyi mugwara rokugadzirira sarudzo iyi. Zvino rabuda, saka yava nyaya yekuti vanhu vachitarisa manje kuti mazita aripo akamira sei. Chinhu chinorwadza apa ndechekuti kunyange vanhu vakatarisa mufinal voters roll yabudiswa nhasi vakaona zvimwe zvisina kunaka, havachakwanisa kuchinja chinhu pazviri. Zvinoratidza kutizve ZEC pamwe yakaita zvinhu nenzira isina kunaka, vachiona kuti kuda pamwe panozoda kuchinjwa hapazofambe zvakanaka. But iko zvine zvino vanhu vatorerwa mukana wokuti kana pane zvimwe zvinenge zvisina kunaka mugwaro iri zvigadzirisiwe. Saka ndiyo imwe nyaya yatatarisana nayo tichangoona kuti zvinofamba sei. Gwaro rabuda iri ndo rokupedzisira, ndo final one match kusvika sarudzo yaitwa. Chimwe chamboita mutauro mukuru nhasi inyaya yekuti vanhu vose pavanga vakaungana vachimanyamanya vachiti vawane gwaro iri rina mazita avanhu vanovhota, maBritish vadotanga kutaura padandemutande paindaneti vachiti ivo vawana kopi. Asi vanhu vari muZimbabwe vanofanira kuva namapepa vasina. Ndo chimwe chinhu chachitaurwa, chiri kungotaurwa nazvino nevanhu kuti zvambofamba sei uyezvo zvoitirwa chii zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka ndoda kumbotarisa kuti nyaya iyo yevoters roll, mafambisiro akaitwa zvinhu nekumira kwakaita zvinhu pari zvino, Mr. Nkomo.
Aha, ngati kurukurei asi khulumeni. Let's talk. We have our first guest, and that's Andrew Makoni of the Zimbabwe Election Support Network. Good evening, sir, and welcome.
Good evening.
Yes, you have a copy of the voters' roll, finally. Tell us, how was it like going through that process of obtaining it?
Yes, what we did is that before the nomination court set, immediately after the proclamation of the election, and the advice that the nomination court is going to sit on the 14th of June. We wrote to ZEC requesting a copy of the voter's roll, because the law says that that voter's roll must be availed before the sitting of a nomination court. And in fact, in terms of its own roadmap, ZEC had indicated that that voter's roll would be available by the 10th of June 2018. So we expected, at least at the very latest, to receive a copy of the voter's roll by the 10th of June 2018. Unfortunately, that was not so. So candidates who wanted to be voted for in this election, which is coming on the 30th of July 2018, the misfortune of going into the nomination court without having had sight of the voter's roll. The voter's roll has only been availed to us this afternoon at 2 p.m. That is the first time that we received an electronic copy of the voter's roll.
Have you started the process of scrutinizing it, analyzing it for any, you know, anomalies?
Well, the work is just beginning, because we only obtained a copy at 2 p.m. And what we, in fact, were able to do is, at least using the password that was provided by ZEC, to go into the Excel spreadsheet, at least to check whether we can access the information on the roll. So we have been able to at least make preliminary observations that it is possible to access the roll and also to look into it. It's possible for one to audit it, so to speak.
Yeah. Vamakoni, zvamataura iko zvino muchipedzisa zvamanga muchitsanangura, kana muchiti zviri possible for one to audit it, muri kureva chii? Mungatsanangura ipapo?
Okay. Chatiri kureva ndechekuti tinokwanisa kutarisa kuti voters roll yakamira sei. Unogona kuona kuti mazita akanyorwa sei, unogona kuona kuti namba dzechitupa dzakamira sei. So that is possible. Chisingori possible chete kuti ukwanise kuita not alteration kuinformation yaprovidwayo. Tine access to it, tinogona kuona zviripo, tinogona kuita take note of what may be challenging on the roll, what may be issues on the roll, but hatikwanise kuita edit the roll.
Ko kana pakawanikwa ma mistakes akawanda, zvichafambiswa sei manje?
Well, pakawanikwa ma mistakes akawanda, isusu semaitiro atinoita nguva dzose, tinongo tora ma issues iwawo toendesa kuzek kuti ikwanise kuita lookin. Asizvo, kana ma mistakes acho akanyanya kuwandisa, zvinogona kuaffecta credibility election, nokuti zvinogona kuzoreva kuti taita disenfranchise vanhu vakawanda vanofanira kunge vachivhota muelection, nokuti panenge pane maproblems akaita sekuti zvinogona kuzenge zvisiri nyore kuti munhu akwanise kuvhota. Zvakaita sekuti ini ndakaregista, ndakapuwa registration slip kangu, asi ndakuda kuti ndichiinspector the voters roll, zita rangu riye harimo. So zvakaita seizvozvo zvinoita disenfranchise vanhu vakawanda. Uyezve muno pane vanhu vakanzi vakalistwa vakawanda, vanosvika about 100,000 vakaitwa provisionally listed, nokuti pane maproblems aripo. Nguva yekuti vagadziriswe vanhu ivavo vakwanise kuzokwanisa kuvhota inogona kunge isisipo, kureva kuti around 100,000 vanogona kunge vatove nedambudziko kana vakanga vakaregista kuvhota asi vasina kuzoenda kunoita inspect. Ndokunge kana maproblems acho ane chokuita nekuti ZEC yanga isiri shuwa kuti munhu uyu akamira sei.
Uyakhuluma lapho ubaba uAndrew Makoni, owenhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network uthi labo sebelalo ugwalo lwe-voters roll. Osokusele ikuthi balufake emtshineni kucomputer baqalisa ukuluhlaziya ukuthi ilumi kakuhle na. Kodwa njengokutsho kwethu ngaphambilini uyagcizelela ukuthi lanxa bengaze bethola ukuthi kukhona okungahanjiswa ngakuhle, kukhona lapho kwaphanjaniswa khona, mhlawumbe kwaba lokuduplicatewa kwamabizo, mhlawumbe kukhona abanye abafakwe kuma-addresses angayisiwo abo, uthi lokho kuyabe sokungaphezu kwamandla abo. Akusatshintsheki manje, iZEC ikhulumile yathi le i-final copy, i-final voters roll kungakayiwa kukhetho yiyo ezasetshenziswa njalo kukhetho. Oyabe elezikhalazo iZEC ithi baza kubona ukhetho solwedlule. Sithathe njalo isiphathamandla sethu esilaso esesibili lamhlanje, umnumzana Gadzira Chirumanzu. Mr. Chirumanzu is a ZANU-PF leaning political analyst. Mr. Chirumanzu, good evening and welcome.
Hi, good evening. How are you?
We are doing great, and thank you for asking. Let's dive in, Mr. Chirumanzu. Many political parties, opposition parties, have been complaining about, you know, the Zimbabwe Electoral Commission not availing the voters register in time or on time. But the silence from ZANU-PF has been deafening. And many people, you know, are like, maybe these people had the voters' roll a long time ago. What say you?
Yeah, but I think it's a question for one not to know how the voters' roll is availed to political parties and also to the public in general. You know, it has been an issue for MDC and the opposition political parties to complain, but if you try to analyze their complaints, it's a question, I mean, for them not to know how it is done. In fact, the voters' roll can only be availed when a proclamation has been, you know, announced that the elections are going to be on this and that date, like in this case, on the 30th of July. Now, before that, the ZEC had to make sure that they have the correct, they must have correct voters' roll, of which there were some issues that needed to be ironed out, to be cleaned, to remove those people who are claimed to have died before and all that stuff. So voters' roll cannot be availed to political parties, neither to individuals, without that procedure, you know, having been done.
Asimtemo bachirumanzu unoti voters' roll inofanwa kupuwa vanhu. Zvikuru sei vanokwikwidza nomination court isati yagara, sei zvisina kuitika izvozvo.
Yeah, but then vanhu vese ivavo vanoda kukwikwidza nezvimwe zvakadero vanoziva maconditions enyika. MDC inonyatsoziva kuti ZEC yacho iyoyo haina mari. ZANU-PF yacho inotoziva kuti ZEC yacho iyoyo haina mari.
Mari iripo, vachirumanzu.
Hold on.
Mari iripo, ZEC yataura nhasi kuti mari tinayo, we have enough money. Sachigaro weZEC vataura nhasi kuti zvese zviri kufaya, mari tinayo. Saka that excuse yemari doesn't fly.
No. Vakutaura nhasi. Mataro kuti vataura nhasi. Ndo saka voters roll yacho yava available, vachigumba maichigumba vakataura last Friday kuti iye zvino voters roll yavapo. Saka iye zvino hapana munhu angachema chiti voters roll yacho. After all, you see, we have to be very serious. You know, voters roll ndero munhu uyo anoda kukwikwidza, not for a political party. Even voters roll nhasi ikapuwa ku ZANU-PF. ZANU-PF hapana zvainokwanisa kuita nevoters roll. Because ZANU-PF is not Zimbabweans. MDC is not Zimbabweans. It's just an institution inoda kukukwidza voters roll. But basa revoters roll ndiro kuti uyo anoda kundovota ndiye andondocheka kuti zvitarake ndipo ive
ndio vatiri kutaura ivavo vachirumanzu ndio vatiri kutaura ivavo kuti sei vasina kupiwa mapepa aya iko zvine zvibepa rabuda nhasi final iri harina zvarinobatsira riri rega dene vabudisa ese nerakashandiswa panomination court kuti vanhu vagotarisa zvakanga zviripo nezvavapo iko zvido zvipa vakanga vataurawo kuti chakati hachina kunaka chakati hachina kunaka sei vachingoramba nazvo zvese
pamanomination court papo tinofanira kuzadza kuti mutemo wakambomira sei iye zvino pana vanhu vakanzi vakanominatewa vanokwanisa kukwikwidza anyone including you you can come up today and say no uyu munhu haiti saka zvina maprocedures azvo in fact tirege kuda kunyatso kuchema nevoters roll chiri important ndicho kuti kana ZANU-PF ina vanhu vayo vachandovhoteri kana MDC ina vanhu vayo vachandovhoteri MDC alliance zvimwe chete kungokurudzira kuti vanhu inda mutovhota hationi kuti voters roll inobatsira chii kuany political party voters roll inotobatsira uyo anoda kuvhota kuti zvinhu zvangu zviri in order here okwete
Take
for example iye zvino MDC alliance or ZANU-PF ikava nevoters roll chii chainokwanisa nayo
saka
inowana zita rangu nini ndakanzi chirumanzi ivava vanozivei napamusoro peid yangu
ndaiva chirumanzi muri kuda kutaura kuti voters roll haina basa
ine basa kuno munhu uyo anoda kundovhota asi haina basa kuna mapolitical parties saka ndapa mufananidzo hold on saka ndapa mufananidzo wokuti ZANU-PF toti yapiwa voters roll today inozivei napamusoro peid yangu
ZANU-PF ine macandidates kana muchimirira ZANU-PF hamuna kuzvimirira mune musangano wamakamirira saka it's incumbent upon your political party if it's a serious political party kuona kuti zvinhu zviri kufambiswa negwara
ZANU-PF will only check on the voters roll on those members that are going to be voted into power that is the councillors the senators and so forth but they will not know whether Chirumanzu as an individual is registered or not because they don't have my ID number.
I think
so
I have registered. I think we are on the same page because here we are talking about my candidates who were denied access to the voters roll vachinda kunonyoresa kunomination quota. Anyway, please stay on the line Mr. Chirumanzu and Mr. Makoni as well as we welcome our third guest, that's Dr. Nkululeko Sipanda, spokesperson for the MDC Alliance, President Nelson Chamisa. Mr. Dr. Sipanda, good evening and welcome.
Good evening and thank you for having me.
Yeah, sibonile lamhlanje akutshela abalaleli le belikhala earlier in the day lisithi kalikayitholi i-voters roll. Selize layithola yini?
I-voters roll sitholakele kodwa akusasi zilutho ngoba indlela esitholakale ngayo ngemva kwamalanga amaningi kangaka nomination court ihlale phansi njalo ngemva kwesikhathi esifakwe ngumthetho kutshengisa ukuthi mhlawumbe iZANU-PF isayiphekapheka isenzela ukuthi yenelise ukuqila ngayo njalo kasazi ukuthi i-voters roll le abasinikela namhlanje bazimisele yini ukuthi ibe yiyo i-voters roll abazayisebenzisa ngelanga lokhetho ngoba nantu dubo phela akula sizathu esizagcileyo esixijileyo esizwakalayo ebesenza ukuthi i-ZEC ingaphomisi i-voters roll njalo enza ukuthi i-ZEC ingasiniki okuthiwa yi-provisional voters roll i-voters roll ababeqala ukuyikhupha kahle kahle bayinika uZulu ukuthi uZulu ayihlubungula abone ukuthi igama lakhe likhona njalo akhangelisise kahle abone ukuthi amagama wonke akhona ku-voters roll ngamagama abantu abalelungelo lokuvota kwele Zimbabwe
kuyini lizakwenza ngayo lizayicubungula njani ilokuzeni i-voters roll nje i-voters roll le njalo kuyini kahle kahle liyabe likukhangela okungahanyiswa ngakuhle
uyabona ukuthi esikhathini esiningi kuwe wabonakala emuva lapho ukuthi i-voters roll ivele amagama abantu afana nayo abazale ngamalanga alinganayo abanye le minyaka esifika kobo 109 khona okutshengisa ukuthi mhlambe kulamagama awuthazi rule angasiweqiniswa ngawamanga khona kokukhathekele kakhulu ngoba sifuna ukwazi ukuthi kathi nxa izek ifaka abantu abangelamvumo yokuvota kumbe abangaphiliyo abangazakaliyo ku-voters role injongo yabo yini injongo yabo mhlawumbe ukuthi kube nabantu abavote ngaba abantu baze le magama amanga ku-voters role thina esiza kwenza ukuthi sizayithatha i-voters role siyicubungule kahle sizama ukudinga into esifana lazenezo njalo sizabuya siyisebenzise ngalokhetho ukuthi sikhangalisise kahle ukuthi laba bantu abaku-voters role namhlanje le teacher namhlanje yibo mpela abantu abazavunyelwa ukuvota ngelanga lokhetho.
Aha, qhubeka ubambile khonapho Dr. Spanda. That's Dr. Nkululeko Spanda, spokesperson for the MDC Alliance, leader Nelson Chamisa.
Makoni muripo antiti? Mr. Makoni?
Yes, I'm still there.
Yes. You earlier on you heard what Mr. Gadzirachi Rumanzi was saying about the voters' role and for whom it is really targeted. Did you find anything wrong with what he said? Did you notice any misrepresentation of the voters' role and its role to individuals or political parties?
Yes, the law is very clear in Section 21 of the Electoral Act, which you alluded to earlier, because the law says that any political party, any candidate standing in the election, and any interested stakeholder can have access to a voter's roll. You know, in respect of this particular voters' role, you remember it is a new role, which is a BVR or biometric voters' role. We are having it for the first time. There could be teething problems because this is a new system. So stakeholders would want to put that role to a particular test so that they know that it is a credible role. So it is important not only for the candidate who is standing in the election, but also for all stakeholders who have an interest in the election to be able to put the voters' roll to test to check whether it is a credible roll which can be used in an election.
Yes. Thank you very much for that clarification. Please stay on the line. We'll be back with you in a few minutes.
Dr. Spanda, Lomnumzana Chirumanzo, please do stay on the line now, both as we welcome our listeners. Stade umlaleli, uHedman Moyo. Kunjani Moyo?
Baba, ninjani khona lapho?
Siyaphila nxa uphila baba.
Hayi, lati siphilile eFelaphusi lapha ku right kakhulu eFelaphusi.
Kwamahlaba bayithwale.
Iye kokodlwa yomnyama.
Kodlwa yomnyama.
Siyabezwa amadodela abayakhuluma lapha. Uhlupho kathi bona balelani ukuthi bakhiphe lo liyani lokhu ze duplicate liyani yokuqala liyani ukuthi kubonakale sibili ukuthi abantu laba babhalisileyo bakhona bonke. Yilo uhlupho lukhona esifuna ukulizwisisa khona ukuthi kathi bona balelani ukuthi bakhiphe lawa beze balikhiphe icace kubonakale sibili ukuthi lanxa sesiye ekhethweni sesikwazi ukuthi ekhethweni sikhamba sikwazi ukuthi amabizo ethu akhona. Umuntu wonke ukhona njalo futhi ukhululekile.
Kodwa lungaze luphumile lololo luphumileyo Moyo, kodwa akusasizi phela lanxa ungaze uthole kukhona ongahanjiswa ngakuhle ngoba akusatshintshwa lutho.
Ye, ngiyakubona sibili. So kutshengisela ukuthi nxa ngingathola ukuthi ibizo lami kalisama ngakuhle kangisavoti mina lami kulo muntu emkhangeleyo mfuna ukumvotela.
Kunjalo ba.
Hayi, lapho yikho kuphambaniseka khonapho. Sesikhangelele ukuthi abakhulu basilungisele phambili khona ngapha ukuthi bona bazalumisa njani uhlelo. Sifuna ukuthi lathi nxa sivota sivote sikhululekile, hanti bakuthiwa yi-friends e-election. Sifuna i-friends e-election yibe siyikhangeleyo ukuthi kube kucace sibili kukhanye ukuthi abantu bezimbabwe sibili sebekhulile njalo futhi nxa bevota bavota bekhululekile. Inkululeko yesokhosi siyayibona sibili ukuthi kukhona kuthule kakula msindo kakulani but khonapho lapho ku-voters roll khona khonapho kolo uhlupho khona
yikho kungadlelezelwa khona khonapho.
Iya, yikho lapho esikhangele khona ukuthi ungahlupha khonapho.
Mhm. Hayi siyabonga ngokungena ohlelo baba uMoyo.
Hayi la mbongile baba.
Aha. Coming back to you, Mr. Chiromanzu, people are talking. Anzi nemterere pa voters roll ipapo ndopa nenyaya. Ndopa nogona kubikwa zvinhu ipapo uyezve kuzobiridzirwa sarudzo nezanu PF.
You see, muterere achangobva kutaura. Zvinongora zvakuti iyewo futi hazivi zvinoitika kana chinge akaregista. Kana chinge akaregista, munhu wese akaregista mazita akakepchwa madetails ese, vanhu ndokuzopiwa provisional voters roll. Zvikanzi chiendai musi wakati nowakati mundoona kuti zvakakepchwa zviri correct here kana kuti kwete. Kana zviri wrong togadzirisa. Saka that phase yanotaura iyoyo yakatopfuura. Zvinoreva kuti munhu wese akavudziwa kuti pakutanga takakepcha madetails chiinda undoona kuti ndizvo here. Uyo aida kundovhota akainda akandocheka. Neniwo pachangu ndakatoenda ndikandocheka ndikaona kuti zvinhu zvakakepchwa zviri correct. Tochibva ipapo kana taakuzoenda musi wokundovhota mapolitical parties ese anenge ari represented ipapo. Munhu unopuwa chifomu wofila woisa ingi yako isopo. Mapolitical parties maagents acho ese anenge aripo. Saka hakuna kubiridzira kunoitwa fiction ina vanhu kana kuti maybe Studio 7 ndimi mareza this issue o vanhu ivavo vairiza vazivo kuti maelections muzimbabwe anofamba sei.
But you are in Zimbabwe, Mr. Chirumanzu, you should know better. The issue of the voters' roll is the most topical issue. That's the issue that everyone
to everyone
is topical.
Vakandoregista varegista ndokundocheka kuti mazita avo ari correct here kana kuti kwete.
Wongo
tinoda dempa Studio 7 apa maunza munhu anoti inini ndakaenda kundoregista ndinonzingana asi zvinhu zvangu hasati zviri in order. Then ite munhu iye achizime zeki iye zvino kana kuti maikwanisa kudaidza munhu wezeki kuti azoexplaina kuti chii chakaitika. But iye zvino tiri kungotaura zvinhu zvatisingazivi zvokufungidzira mumepu.
Okay, ndimbomupindura ipapo. Zvatiri kutaura tinozviziva. You are asking kuti issue iyi iri topical kunani. Well, you should know better, Mr. Chirumanzu. But again, I'm not surprised because, as I said earlier, this issue has not been an issue at all to ZANU-PF. Which has, led to many suspicions. I'm not surprised, Garamuchiti, issue kunani. It's an issue to my contesting candidates, eku opposition, vakazvimirira vega. They have been complaining because vakaenda ku nomination court, without the voters' roll. And also, maybe you should know that there is a presidential candidate who was disqualified near Zek because akanga asina one of my vafakazi vake vakanga vasipo mugwaro re voters roll. Maybe you should know that.
You are right. If they were not on the voters roll, like I indicated earlier on that, the first stage was for the registration paper. And the second stage, which is they announced publicly, was for all those who registered to go and check their name. Did they go to check their name? If they did, they should have raised a complaint.
That's neither here nor there because this individual was disqualified like I said, one of these nominators was not on the voters' roll, but the law is very clear.
But
Section 21.
Section.
That is neither.
That you is. You need to go and recheck whether everything is in order.
That is neither here nor there. The bottom line is you are running away from the topic. Section 21, subsection 4 of the Electoral Act is very clear. It says candidates should be provided with the voter's roll before nomination court, and that did not happen. ZANU-PF candidates are not complaining, but opposition candidates are complaining, and justifiably so, because, let's be clear, kubiri zero akwe saruzo kunovira pa voter's roll. Dr. Nkululeko Sibanda, come in there.
Speaking to Chirumanzo, Chinotimba there.
It's Chirumanzo.
Okay, I'm not sure that. I think it's a pretend Chinotimba. But anyway, Mr. Chinotimba seems to not be very clear, as is usually the case, about the law, the process, and about voting. He initially started by claiming that the voter's role is almost not necessary or important. And one wonders why the Constitution requires us to have ZEC and therefore to have a voter's role. One wonders why we ended up even with BVR, which is capturing more details and creating a new voter's role in this year and spending a hell lot of money to do that. But really, he's lied about a lot of things. He said untrue things. Firstly, it is that the law requires only for people to inspect the voter's roll and check that their names are on it. No, the law also requires that in addition to inspecting the voter's roll, you must be able to object to the voter's roll. Now, what objection to the voter's roll means, it means that you must get the whole voter's roll for the whole country in front of you, and then you check to see if all the names seem to be put appropriately, or if you can notice any specific name that shouldn't be there. For example, a person who has passed on, a cousin of yours, or somebody you know doesn't have the right to vote in the country. A friend of yours who's from Malawi and is not a citizen of Zimbabwe appears on the voter's roll. You must then be able to write to ZEC and say, I object to this name being on the voter's roll because this person is not a citizen of this country. Pay them a small fee of between £5 to £10 for them to make those changes, and they make those changes. And that is as important as checking that your own name is there, because having voters who are not supposed to vote distorts our democracy and makes it unfree and unfair. Now, ZEC also failed to or refused entirely to provide what is called a provisional voter's roll, and Mr. Chinotimba there seems to think that the inspection of the voter's roll is the provision of a provisional voter's roll. No, the provision of a provisional voter's roll is a whole voter's roll allowing you to object to certain names that are on it. When you go to inspect, you're only checking for your own name. And then the third thing, the candidates who are being nominated have a right, according to the Constitution, to check for themselves that the nominators are on the voter's roll. They cannot merely rely on the nominator saying that I registered to vote. And ZEC did things that led to someone being disqualified because they could not verify what the nominator had said to them. And that is illegal. And Mr. Chinotimba doesn't understand at all that when you are talking about the requirement of a voter's roll and that we must inspect it, it is because we want to know at the end of the day that the people who are eligible to vote and are registered to do so are the ones that vote, and they vote in the right place, and that there aren't any ghost voters here and there. Now, when we don't have the voter's roll on time, we are unable to check that, which makes this election already unfree and unfair.
Right. Dr. Sibanda, just for your information, it's Mr. Chirumanzu on the line.
Sorry.
Yeah. But now, what I want to ask you is, I think I put this question to Mr. Makoni earlier on. You as a political party, if you find a lot of mistakes or things that are not supposed to be there, what other recourse is there? How else are you going to handle any complaints that you have if the mistakes that you find amount to what you might consider a dangerous level that is prejudicial to your to your political party. What do you intend to do about that kind of situation?
Addressing, when he was addressing a rally over the weekend, the MDC president, Advocate Nelson Chamisa, put it very clear, and no one could put it even clearer. ZEC has already begun to be a referee who plays for one of the teams on the field. And I will tell you why this is the case. By refusing to give us the voters' roll, either the provisional, especially the provisional voters' roll, it means that the ZANU-PF government, and we know that because they control ZEC, they are the government, right? They pay ZEC salary. And they are the ones that decide whether ZEC has a budget today or not. The current CEO of ZEC does not even have a contract because ZEC is making sure that they pay homage. If he doesn't do what they want, they're not going to pay his salary. We know that at a political level. But what ZEC has done here is strategic. Okay, and I will tell you in very brief terms. They are giving us the voters' roll as late as possible and illegally, so that, and they are giving us the final voters' roll, which means we can no longer object to it. Now, what that means is that if we have any objections, they can't go into it, as ZEC has already said. They can't be looked at. They'll have to be looked at the next election. Now, that, and if we did go to court, what it would entail is that we would be asking the court to delay the election. And they know that. It is not viable for us to, or for anyone to ask for the election to be delayed in order for further changes to be carried out to the voters' roll and so forth and so forth. So that is a trap that they've put in front of us in order to placate the opposition. But the people of Zimbabwe have seen a rising tide. President Nelson Chamisa is the new idea in town and everywhere. People in rural areas, people in urban areas have seen so much of this ZANU-PF treachery. And I tell you that from what we've seen, cutting across from Chiredzi to Wange and Victoria Falls, Chirumanzu, we've seen that this president is a phenomena. He is a star on the field, and that all the treachery is not going to work because the people of Zimbabwe are tired of this Gukura on this, and the people of Zimbabwe would like to embarrass them by voting in large numbers. I'm quite sure we're going to get very close to 100% voter turnout this year, and ZANU-PF must be aware that we have nearly 40 to 60% of young people who are looking into the future and want to bury the past with this current regime that always wants to cheat.
Vachiru manzu makatsika marashka nasi muri kuti chine nyai.
Vachiru manzu musati mapindura regaitimbotora mutereri. Mbishana silo mlaleli ubusani etsimweni kunjani mnumzana? Ubusani? Halo mlaleli busani? I think we have lost our caller there. Vachiru manzu endera enyumberi.
Zvinotaura vasivanda ishungu zvokuti MDC vo ipinde mupawa. Bati chokwadi icho vanochiziva kuti ZANU-PF ine nhoroondo yenyika ino. Inoziva chakanaka nechakashatira ganda dema zvizvarwa zvavanhu vomuno muZimbabwe. Zvevoters roll tingangopedzera miseveri pamakungotsuro dzichiuya. Hapana zvainochinja voters roll. Kana maZimbabweans vakasarudza kuti vanoda ZANU-PF, hazvinei nevoters roll. Kana maZimbabweans vakasarudza kuti vanoda MDCT yamaikupe, hazvinei nevoters roll. Because munhu ndiye anoenda kundovhota. Tiri kuti iye zvino procedure dzose dzevoters roll dzakaitwa. Iwa matechnicalities aroda kuudzwa na vanhu vanenge vari malawyers kuti no apa hapana koma epa vana koma kuti sentence ive inenge ine meaning but handizvo zvichaitika. Munhu akaenda kundoregister akazviendera ega achibuda mumba make mega kuti inini ndinoda kundovhota ndokuenda kumba asina kudzi nepati inda chero pati kamuudza munhu kana asingada hati ndozvaziripo. Saka tisada kuwanda nokuti kuchazova nevoters roll kuchazodini dini. ZANU-PF nezapu vachienda kuhondo munhu aingobuda mbamati kuti ndinoriwa nyika yangu full stop. vanhu vachakuda nouwandu hwavo vachindovhotera mapati zvavanoda, asi avo vanokomplena ndo vanoziva kuti vari kuda kutoseta agenda kuzi takagara tazvitaura zvinotaura vasilanda izvi hazvitombofi zvakachinja. Mukatarisa zvaita vamunangagwa vaita chisati chamboonekwa within 6 months, tiri kutaura mabhilioni emari iri kupinda muno munyika, ende vanhu ivavo vanoziva kuti zvino nyika yakutungamirirwa nomutungamiri ane gwara nedirection, kwete zvana vachamisa zvokuti chazova namatara akazodini, marerway akazodini, zviroto.
Thank you there, Chirumanzu. Mnumzana Chirumanzu lapo weyamele kucelele ZANU PF uthi hayi okwe voters roll akula msebenzi lokho, uthi ukhetho alulani le voters roll, into nje ikukhala kwabantu abakwazi ukuthi bazanqotshwa. Ukhuluma ngabo MDC ikakhuleka baba uSibanda, uthi bayakwazi ukuthi sebenqotshiwe yikho nje evekhala ngokuthi hey into kazihanjiswanga kuhle this and that. Kodwa i-voters roll iqakathekile kakhulu. Voters roll ndiyo musimboti we election, nenyaya kuti zvinhu zvikasafambiswa mushe zvikasafambiswa negwara pavoters roll, nxa into zingahanjiswanga kuhle kuvoters roll khonapo akulakhetho lonke vele luhle elonakale. Sile news ezivela ku World Cup, iTunisia awuliqembu lase Africa elidlala leNgilandi iqale yathela iEnglanda yaba yi 1-0 kodwa iTunisia isi equalizele sokuyi 1-1. Asazi iyo zala ankomone timbodzokera kuna vamakoni tisati tatora mtereri wedu. Mr. Makoni, so the analysis, the forensic audit of the voters' roll begins now, but what next for ZEC? Where do we go from here?
For ZEC, we are already preparing to observe this election. We have trained our observers who we are going to deploy in the various polling stations across the country. They are ready to be deployed, especially a day or so before the day of polling for those who will be observing in the short term. And for those who will be observing in the long term, we are already rolling out a process of deploying them in the various provinces to monitor what is already happening. Rallies are taking place. We you know, there could be pockets of some violence occurring. We would want to be monitoring all that that may be happening in this electoral period. So we are ready to observe these elections, and yes, it's game on.
And when the ballot papers are printed, are you going to be invited as, you know, election observers?
Yes. What the ZEC chairperson has indicated is that when the ballot papers are being printed by the identified printers, political parties as well as observers will be allowed to observe the process. So we are hoping that we'll be allowed to observe that particular process. Will approach ZEC with a request that we be given an opportunity to observe the process. But more to it, after the printing of the ballot papers, there is the security of the ballot papers themselves, their transportation to the various centers where the material will be kept before being deployed in the various polling stations. We also would want an opportunity to observe that process, and we hope that we'll be allowed to do that.
Dr. Sibanda, njenge-MDC, sebekuchilwe inabe-ZEC, ukuthi udinda ama-ballot papers kuzaqala nini, njalo ukuthi lizanxuswa yini lani lizabuya ukuzebona?
Abezek bathile ukuthi ngabatshongo ukuthi ukudinda ama-ballot paper bazaqalisa nini kodwa bathe bona bazavumela amabandla wonke aphatheka ekhethweni njengalokho esasikuchilo thina beMDC kwakuthiwe nguPresident Ramaphosa ukuthi ukhetho ngeke luthembakale nxa kungavunyelwanga ukuthi sikhangele sibone ukuthi amaphepha abawasebenzisayo kanjani njalo ukuthi ama-ballot paper baprinta amangaki sibona lama-serial number. Nanti kudubo abezeki lokho bezitshaya bona abahlakaniphileyo abazikhotha emhlana bathi bona baza abatsho ukuthi bazasivumela na ukuthi sibone ukuthi ama-ballot paper lawa azalala ngaphi avuke ngaphi azahanjiswa ngubani kuma-polling station abalwe ngubani ngoba le ndaba iqakathekile siyazi kunje ukuthi kule njongo kuzanu PF lezek ukuthi nanxa singabona ama-ballot paper lawa edindwa bazathi nxa sebewasa kuma polling station bawantshintshanise kumbe bathatha amanye bawafake kuma-ballot boxes evele sevotelwe. Ngakho sithi thina ukuthi ukhetho lolu luphumele lube segcekeni lwenza ukuthi uhulumende wezana okhona manje lo ongekho legitimate ngoba kangenanga embusweni ngokhetho owangena embusweni ngodlame kumele kwenziwe ukhetho olungakholwa loba ngumntwana omncane ozela izolo zathe bona ukuthi hayi yonke into ibisegcekeni liklara nje khonokho ikokuqakathekileyo kuboni njalo kwesibindleke nezanu p f igovernment yezanu p f ukuthi bathi hayi okokhetho konke siza kwenza mgceke libalele ngokho umuntu ikhangele bona bathi kufihlwane ukufihla abakwenzayo kutshengisa ukuthi ikhona-ke injongo embabalayo labaphumele egcekeni njengodriver wetalakita.
Thank you there, Dr. Spanda, we have 7 minutes remaining on the clock. Tinemtereri, Mr. Wande.
Yeah, Pastor Moyo, muripo ere?
Magadiko, Baba Wande.
Tiripo, magadiko, zenyu. Tinenya, natina, nasi. Mwona kutibasira were.
Tira kubasira.
Taura, enyu, tinzi.
Okay. Ngaiti sitende zvidumwari atisanganisa madekwana anakanaka nemhuri yese Zimbabwe ngaiti masora sei matimana nauripo ndeyekuti maonero andiri kuita zeki pachayo dai yagona kuita zvinoda maopposition party zvaari kudawo like senzira nzira inofamba chiri mota hombe chiri diki haina wainorambira saka iyo zeki inofanira kuti ibude pachena ipe zvido zvevanhu zvavari kuda zvinhu zvigurufamba zvakanaka nokuti kana zvikaramba zvakadai zvinoziva dambudziko nokuti vamwe vanokwazochema nezeki zeki sezairi zeki inomirira zvesarudzo dzemuzimbabwe inofanira kuita zvido zvevanhu vese isagona kuva nesaidhi yainomira naro zviri izvo zvinoita kuti vanhu vakawanda vasagona kuva nokuvimba nayo saizvozvo ivino futi ibudise zvinoda zvinonge zvichidiwa vatiodai zvikavabudisa vagone kufara munhu isagone kufara pasagonzi uyu anoti vanomira no vanomira nowo zvinongozoonekwa unonge achikonekwa pakunda hazvivezi nyaya yekuti kana vanhu vachichema vada kuti zeki ibudise magwaro zvepamutima nhuavoni ngaigone kuti vapi zvairi zeki yezimbabwe inomirira zvaro zvezimbabwe inomirira mavhoti ezimbabwe iyo ngaiitewo zvinoda vamwano zviri maopportunity party mapatiwo akakoshawo anototsvagawo kuzama kupowo nzira negwara saka maonero andiri kuita iyo zeki inofanira itawo zvido zvevanhu vese kuita kuti vanhu vagonewo kufara nayo igone kuzowanawo rutsigiro rwakakura kufamba kwemwaka nekuti zvinoita zvinoitikaka kunogona kushanduka rimwe zuva zeki yakazoshorwa kuti vaimbotikanganisira sezeki yenyika yedu vaigone kupa zvido zvavari kuchema zvari kuda isagona kuvanyima kuna vagone kuva nokufarawo nekuti vanhuwo saizvozvo nyango ndo amwe maonero angu andida kuti ndigone kuti nditaure iwavo.
Aiwa, mashoko mahombe chaizvo, tinotenda chaizvo. Pastor Moyo, you know, would like Zack to be a little more receptive to complaints from political parties and individuals who have anything to do with elections, and he urges Zack to be completely neutral because it's working on behalf of the people of Zimbabwe. That is his view.
Chirumanzu, going forward, Ngati Vare Chirongwa, you have a minute. to responda mashoko enyu ekupedzisira nenyaya yevoters roll uyezve tichitarisa kumberi uko nyaya dzekuprintwa kwema ballot papers nekuchengetedzwa kwavo muri kuona zvichifamba mushe here?
Izi hapana chisingambofambi mushe. Ndingati pakutanga zeki iyo ichinzi zeki mapolitical parties akagara pasi vakabvumirana. Vachizosarudzwa vanhu vanoshanda kuzeki koko mapolitical parties vakabvumirana. Kuchizosarudzwa mishina yese yekuzocapture data ravanhu ese mapolitical parties vakabvumirana. Madecha achizovapo kuti vanhu vese ngavaende vandoregister mapolitical parties vese vachibvumirana. Zvikazonzi chinda muno inspector voters roll ese mapolitical parties vakandiudzai mamembers venyu. Hapana political party isina kuita izvozvo. Nhasi uno voters roll final yabuda. Chinhano chakuita vandicho kuti iye zvino mapolitical parties vanofanira kuchitraina avo vachange vachinomana mai mabhuti kumapolling station. Kana anenge aregedza asina ndezvake vanhu vasablema zeki. Zeki haina kungovapo isina kubvumirwana naese mapolitical parties. Saka zvimwe zvese zviri kutaurwa ipoliticking yokuzoda kuzopemera uyu nouyo. Chiripo ndicho kuti ZANU PF ichangohwina nomutsindo wayo wayagara ichingoita nokuti inoita zvido zvavanhu.
Dokotela Spanda lawo lo mzuzu wotwa khonapo akusi akuphosa mazwi akho okuci. Dokotela Spanda
nomutsindo wayo mutsindo wavanhu reva ndiwo yokuti inoita zvekubira maelections zvichishandisa voters roll nezvek. Havanyatoziva kuti voters roll inoshanda ima elections. Vanongofunga kuti inongoitwa nekuti vanhu vanoda kuti itwe kana kuti maopposition parties ndivo vanoda kuti itwe. Chokwadi ndechekuti voters roll inoita kuti tizive kuti uchavhota ndiani, uchavhotera pai, uye munhu wacho une right yekuvhota. Saka tinokumbirisa zvikuru kuti maZimbabweans ngaarege ngaasiyane nevanhu vakaita sevava vanotaura zvavasingazive uye zvavasati vamboverenga. Vatarisire upenyu hwemangwana hunenge hwekubudirira tichiwana zvikoro, mahospitals, maroads, marailway edu, tichigadzira national airline yedu tichiendera mberi. Vapresident Nelson Chamisa mutungamiri mutsva weZimbabwe uchatanga basa muna August gore rino. Varatidza kuti ivo vane njere uye vane rudo nevanhu veZimbabwe. ZANU iri kutaugwa iyi ndiyo ZANU yakaita munambatsvina ikaita gukura hundi. Ndiyo ZANU yapedza migwagwa muZimbabwe muno. Ndiyo ZANU imwe chete inoita kuti nyika yedu haina kana mari yayo chaiyo. Nyika yedu yeZimbabwe inotokundwa nemunhu
vachirumanzi. Tamupa mukana wenyu, regai vasivanda vapedzise. Briefly doc.
Strive Masiwa munhu one ane mari. Zimbabwe haina mari pamusaka pezano. Nhasi Zimbabwe haina mari asi Strive Masiwa ane mari inonzi iko keshi yaunogona kutenga nayo mushopu. Saka tinoti isu vanhu vechidika vakaita sana President Nelson Chamisa vanodyidzana nevanhu vane pfungwa vakaita sana Strive Masiwa, kuri kuti ukatarisa nzira dzavanofunga nadzo nekuda kuita zvinhu chaizvo unoona kuti nyika inogona kuendera mberi. Saka tinokumbirisa kuti vanhu veZimbabwe varatidza rudo vachiya muHarare NDC neuwandu hwavo pasina matisheti pasina mabhazi evana vezvikoro ngavagadzirire kunovhota. Tite once and for all, remove government iyi inoda kuti dzorera kumashure inofunga kuti gore rino 1893 gore
rinoyemuna
oga yemuna July muno ivhoti yakakosha kukunda yemuna 1989.
Asi chiye konapo dokotela, siyabonga isikhathi tu sihlobo zami esithandekayo, but would like to extend our thanks to Dr. Nkululeko Spanda, spokesman for MDC Alliance, leader Nelson Chamisa, Gadzira Chirumanzu, ZANU PF leaning analyst, as well as Andrew Makoni of the Zimbabwe Election Support Network. Signing out, I'm Tungameli Nkomo.
And I'm Tanonoka Wande. Until we meet again next time, please take care. Good night.